kutengera magifts ndichaku bless ane mas flowers ndichaku fekeza ring cause my streets mzere makawats imunhu wangu padeni ndiri kuchurch kana kubhawa mirani nini ndine dollar muumwe mirani nini ndine waya cause body was it ndiwe 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 vakaita ndibelieve mazvi body was it ndiwe 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 vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai vakupa zvese zvandinoda ya body mboma face mboma ndichabona zvika paduze nduze zvese zvaunoda ya ndisimene ndazamaone pandinogona kuti ufare kuti usmile kuti vabaiwe kuti uganze kuti uvaire shiri dzinaiwe I hope hauzochinje changoramba uri sealed I hope hauzopindwe ya hauzofinwe cause body was it ndiwe 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 vakaita ndibelieve mazvi body was it ndiwe 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 vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai ndakuisa padp kuti vakwire bp uzaterere history unokwara nebp ya team refish fish nowanza skiski ya uzaterere history unokwara nebya ndiri redu kusanganiswa nehama dzako ndiri redu kubvisa mari yerusango paunochema ndini chapukuta misodzi yako pazvinorema ndini ndichasenga mitoro yako cause body was it ndiwe 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 vakaita ndibelieve mazvi body was it ndiwe 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 vazoita nditsekise manzi murudo ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai nemwiri wese nemwiri wese nemwiri wese ndabvuma ndapinda kai.